Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 5th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about issues faced by Zimbabweans living outside the country.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can find us on the internet. For English, go to www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you have just joined us this evening on the Diaspora Forum, we are looking at issues faced by Zimbabweans living in various nations.
And the Department of Education in South Africa has advised all public schools not to deny access to education to undocumented foreign children residing in South Africa. The department says it has embarked on a campaign to inform schools to enroll children even if they do not have documents.
This follows complaints by the Center for Child Law that children of immigrants with no permits or passports are being turned away from some schools, despite a High Court order stating that denying education to such children is unlawful. Thousands of children of Zimbabweans living in South Africa fall in this category.
And in Botswana, the government has turned down a request from about 60 Zimbabwean refugees who had requested to remain in the neighboring country or be repatriated to a third nation. The remaining refugees say they fear persecution should they return home, but Botswana says it has ceased to recognize them as refugees since it is considered safe to return to Zimbabwe.
In other news, in Harare, the ruling ZANU-PF party has suspended some members of the party's youth league, who claimed yesterday that three top Zimbabwean businessmen, some of them allegedly linked to the presidium, were said to be engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended Youth League Deputy Secretary Louis Matutu and Political Commissar Godfrey Senengamo, together with Popurai Togarepi, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited Director Billy Rottenbach, Kudata Girei of Sakunda Holdings, and Tafazwa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association of Zimbabwe, alleging bleeding the country's economy.
Lastly, but not least, in America, U.S. President Donald Trump delivered his State of the Nation address yesterday, in which he laid down his achievements following his election in 2016. His impeachment trial comes to an end today with what is widely expected to be the president's acquittal on charges of abuse of power and obstruction of justice of the Congress. So let's listen to what Mr. Trump said yesterday when he addressed Congress.
If we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing this great economic success. Under the last administration, more than 10 million people were added to the food stamp rolls. Under my administration, 7 million Americans have come off food stamps and 10 million people have been lifted off of welfare. We are supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and Venezuelans to restore democracy. The United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people, but Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your family. Thank you, Mr. President. Great honor. Thank you very much.
We were hearing the President of the United States, Donald Trump, addressing last night at his State of the Union address, Gibbs.
Yeah, look, at Donald Trump, kuluma konangale pela etalele Congress. Kuluma laba congressmen, setulu mbigo wakukala tengile wakulu. Mbigo we State of the Nation address. Singeno kulunye njalo utaba kuna manje. Utaba lolu ngulukuti kuna hale kwele South Africa kunganu ya shupa sibili. So Kenya ngazani abantwana, abanengi. Bangani ba kutu zikolo kika kulu abazali ngabenge la mapepa akondileo. So ke siyabona kutu ngazani kuna shupo lunyo rumanga nisaya kuna hale. So ke uteto ndaba wetu isngumo. So kuti hai kukanya ngazani kuya shupa kuna kuti abantwana venga esikolo. Hapke mtetweni. So nga ukuti abazali bangekho bangalama phepha aqondileyo kumele ukuthi abantwana bayesikolo. Kuzobuya kwele Botswana ke kukhanya ngazani uhulumente wakhona ngale ukuthi kasayamukeli ukuthi kube lezi phepheli ezivela kwale Zimbabwe. Kodwa ke kulezi phepheli ezifika amajumi ayisithupha abezifuna ukuthi ke ziye kwamanye amazwe, kodwa ilizwe leBotswana ngani kalikuvumi khonokho. So sifuna ukuza ngani ukuthi lithini kodwa ngendaba lezi ikakhulu khonokho kwenzakala eBotswana lokwenzakala kwele South Africa khonokho kudiaspora forum kunjalo marvelous.
Aiwa kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chediaspora forum. Apo nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika kunyika dzakasiyana siyana kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakadai seSouth Africa. Uko nhasi taona isu hurumende yemo Department of Education kana kuti bazi redzidzo richiti iro vana vanofanira kubvumidzwa kuenda kuzvikoro kunyangwe vasina magwaro akakwana kana aya tinoti mapepa. Kuti ivo mutemo wemo wakaturwa nedare ndiwo kuti vana vese vari muSouth Africa zvisina basa nekuti mwana ane gwaro rekugara imomo here kana kuti kwete anofanira kunge achibvumidzwa kuenda kuchikoro. Achitarisa zvakare kuBotswana taona isu hurumende yemo ichiti iyo kune vamwe vapoteri vanga varimo pari zvino vari kuvanga vari kukumbira vari kudhukwe kempa kuti vawanikwe vachiendeswa kune imwe nzvimbo kana kuti imwe nyika. Vari kuti ivo kwete vagara vanga vadzoserwe kuZimbabwe sezvo vari kuti vagarisa parefugee camp uyezve vari kuti kuZimbabwe pari zvino zvinhu zvagadzikana. Tinoona zvakare kuChina pari zvino variko vagari veZimbabwe variko vari kuchema-chema nenyaya yecoronavirus. Saka kana muri kuChina pindai mutitaure ipo pano, vari kuBritain womopindawo muchitiudzawo nenyaya yeBrexit, vari muno muAmerica pindaiwo mutaurewo kuti muri kuona sei nyaya yeimpeachment iri kuitika iyi, uyezve nenyaya yeState of the Union yatakaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachitsura nezuro. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva zvekuita kana muri kuda kupinda muchirongwa, ibvai mawanikwa imi muchinyora nhamba dzenyu towanikwa tichikufonerai. Asi regai timbodzokera tinzwe zvanga zviri kuitika kuBotswana, apo vamwe vanga vari muupoteri kunyika iyo yeBotswana vari kuchema-chema vachiti ivo dai Botswana yawanikwa ichivaendesa kune dzimwe nyika kwete kuti ivadzorere kuZimbabwe. Let's go to our Botswana tape one.
Kana ili vorondara ndivanhu vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavasvitaurire zvavo pachezvavo. yo government kana ine ningine strategy ayo kuti yaula kuti vanhu vese vadzose rufara kuisa deadline kana kuisa zuva kana makore asara kuti vanhu vanenge vari pano kuBotswana, because this program is a deportation program, a voluntary. So you cannot force people to go back home. Unzinzi political system yekutungamira nyika isati yachinja. Chiri system one yaishandiswa naMugabe kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndeyo zanu havaningi, but hapana chachinja.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zviri kuchema-chema vachiti ivo havasi kufara nenyaya yekuti hurumende yemunyika uyu iri kuti vadzokere kumusha. Regai tinzwe kubva kune sangano rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura ivo kuti ichokwadi kuti kodzero dzeavo vari muupoteri kuBotswana dzingange dziri kutyorwa, sezvo sangano reUnited Nations richikokera kuti kana munhu aenda achinotsvaga upoteri anofanira kuchengetwa munyika iyoyo. Let's go to our tape 2 in Botswana.
Zviri kuitwa nenyika yeBotswana hazvisi pamutemo wenyika dzepasi rose kudzosera zvine chisimba zvizvarwa zveZimbabwe vari kutsvaka upoteri munyika yeBotswana vachitaura kuti vanotyira upenyu hwavo kana vakadzoserwa kuZimbabwe. Pasi pemitemo yeUnited Nations yevapoteri, zvinonzi kana vanhu vachitiza vachitsvaka upoteri havafaniri kudzoserwa kunyika yavakatiza zvine chisimba. Kana hurumende yeBotswana ichinge yakundikana, inofanira kuti ikumbire sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kuti vabatsire vanhu vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakachengeteka dzisiri kwavakatiza kuZimbabwe. Ndo matanho anofanira kuti atorwe neBotswana iwayo, kwete kumanikidza vana veZimbabwe vapotere vari muBotswana kuti vadzokere nechisimba kuZimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna vadewa mavhinga vanoshanda ivo nesangano rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura ivo kuti zviri kuitwa muBotswana izvi hazvisi pamutemo. Saka munoziva zvekuita kuti kana muri kuda kupinda muchirongwa, ibvai manyora nhamba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti kufonerei. Tiri kuona pana Nope Hilton ari kuti tiri kukuonai live from Chilambongwe in Zambia border to DRC. Victor Mangura, I'm watching you live. I'm here in Pretoria. Fraser Cheeks Nathan NR Kuti, Mruwadere, Manisha Maripano, you are loud and clear. I'm watching you live from Intelligence Bureau in South Africa. Talent Hilary Chikwana and Tripo Panopa Cape Town. Adala We Gonye, Tavarkuta, we are watching you here in Cape Town. Adala We Gonye, Tavavavatis Marvelous. Thanks for standing and providing good news on the Zimbabwean community. God bless you. Namo Chiware arikuti I'm watching you from Botswana. Adala Vegonyeti varikuti coronavirus tirikuitya. Nekuti virus iri kunzi yatekeshera pasi rose asi yakatangira muChina. Trust Chipanga arikuti good evening team VOA Joburg. Well done. Keep it up. I'm watching you from Botswana. You are loud and clear. Tinotenda kana tiri loud and clear kwamuri ikoko. Linus arikuti I'm watching you from Cape Town. Itai Madondo anzi watching you live and clear. Ndiri kuno kubaira kuMozambique munava Matope. Saka please itai mchiwani kwa imi mchinyora namba zenyu, makaisa makode namba zenyu, mchituudza kuti kwamuri ikoko, kwamuri kushava, kwa kamira sei, mungave muri kuBotswana, ku South Africa, ku China, muno mu America, ku England, ku New Zealand, nekwese kwese, wani kwa imi mchinyora namba zenyu kuitira kuti tikufonerei Gibbs.
Ye, lapa ke slompo umpo mako skosana uti ya lami kona kona patube. Sewa wankune ke mpo lapo kona umsunduzwa Ndlovu. Lo Jeff Maswani sepati lapo papo kere kona hapa. Kuzo mwaka utavisani ngumbe uti njani msakazweni sepila kakulu lo vichini ya makrebo. Lapa spingere kakulu. Kunjani vichini lapo kona kona hapo. Sone ni dada uti lami kona. Tandazani moyo kuti ngibukele lami ngikwela South Africa kuzobuya ke uthandazane moyo la uthi kunjani baba Dube. Ye isoke lamhla ke udaba lwethu esingalo sikhuluma kakhulu ngokuthi konoko kwenzakala kwele South Africa. Sizokuthwa ke uhulumende khona ngale ube vimba abantwana ukuthi bangayi ezikolo abantwana babantu abadabuka emazweni atshiyeneyo. Lapha sikhuluma la ngabantwana abadabuka kwele Zimbabwe abana bazali abangala maphepha aqondileyo. Kuzobuya lakhona ngale ke kwele Botswana sizwile ukuthi kuyahlupha lakho abantu abayiziphepheli abafisa ukuthi babiselwe kwele Zimbabwe bafuna ukuthi bahanjiswe kwezinye indawo. Indawo lezi ezikhulunywayo njengelizwe lakho abalifuna ukuthi bakuhambise khona ngale. Kodwa ke kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lingani lidozela katshana lisithi abantu abavela kwele Zimbabwe libaboni njengabantu abafuna ukuthi babe yiziphepheli. Kuzobuya ke uGift Mlusebeng uthi ngikhona lami ngonapha baba Dube lo Patricia Spanda uthi ya sabona mfoka Dube uthi ngibukele ngisemzansi kunjalo emzansi khona ngapho singazi ukuthi unjani thina siphindile sivile kakhulu marvelous
ayiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tida kunzwa kwamuri kuti kwamuri ikoko kwamuri kushava kwakamira sei asi ndiri kunzwa kuti nyakola wedu wekutanga regai tiende kuna kola halo kola.
Hello, Muradi.
Ai wati riwadi tusora nani uyezve muri kupi?
Ndisiri muri Morris Marare.
Ah, taurai tinzwe mukoma Morris makadi iko Mararo.
Ah, Marare itsukuta upa usikwani kwa mari yacho haisi kutenga asini ufundo uri kwa vaonesa vanhu moto.
Saka muri kuita sei manje machinja here zvamakudya kana kuti zviri kufamba sei?
Wajinji watochinja wakutamba ni rice ni maspageti ndozi warukutamba na zinechingwa haupa usikuwa ni kwa ukawona marai ni wanikuwa ina waruku ita ma 7 years.
Uruku tengeka ere upu yu anjazi?
Haa usiku tengeka kwa 7 years ya chukutiwane keshi kumbenge yu nungo chipi wapangu makoi ni kuzoda kuma batani za vijie mape pa uzoda kuno tenga vijie siracha haa mudinenge itofa ni nzara saka wajinja watongo manjira kwa raisi kwa
mhm. Hapa muri kuita mabasa api uyezve muri yakakura sei?
Muri 34.
Mhm. Saka muri kuzvigona here pakurarama apa muri kuibata mabasa api?
Tunge toizve maguma guma mazano kada kumira chinhu chimwe chete unoraya muri nenzara saka unoti kubasa kwanovaisenzwa kana waita mukana wokumboita kuti mweti madhiri kutomwedzerwa mari ndokuti pamwe utombokunde kamira nechinhu chimwe chete hazvisi kufamba.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Ndaingova kurudzira kuti dai vamboita kutiwo varombo vambofare nokuti nguva yareba vanhu vachingochema dai vambondyozi chemo zvedu.
Mm-hmm. Taona zvakare nhasi bato rezano PF richitaura iro kuti rambomisa basa vechidiki vaye vatakaona nezuro vachitaura panyaya dzeuori vamatutu nemumwe wavo vatsenengama. Munoona seizvi?
Pandirwadza zvisingaiti nekuti ndandototemba navakomana ivavo kuti vagona kutaura chokwadi chavo but chokwadi chavo chabva chavaputsira pasi. Zvinova zvinorwadza tichida vanhu vakaita seivavo kuti zvavanenge vataura because ndo Zimbabwe ino yakabatwa nechidiki manje vechidiki vacho vakabuda pachena vachitaura zviri kuitika vanobva vaputsirwa pasi. Pandirwadza zvisingaiti.
Aiwa mashoko makuku kuti tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Zvakanaka itete.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He is calling in actually from Harare. So he's saying that the biggest problem in Harare right now is the lack of mealie-meal. He says people have now resorted to eating rice and spaghetti, those that can afford it. But then I asked him, I said, oh, you know, breaking news coming in. Is that the ZANU-PF youth who yesterday were talking about corruption were today suspended for a year from ZANU-PF. So he said he's actually very upset because he wanted those youth to continue having these exposés because he said the youth are the only people that can bring the country forward. So he's saying he's really not very happy with what happened today because he was expecting the youth to come up with more exposés.
Ye kunjalo ke siyaqhubeka ke ngodaba lethu lamhlanje lapho esikhangela khona indaba ezijeneyo olunye phela udaba lingakhohlwa sikhuluma ngakhona okwenzakala kwele South Africa okukhanya ngazani kuyahlupha sibili ukuthi abantu abangala maphepha aqondileyo bahambisa abantwana babo esikolo. So ke kodwa uhulumende wakwele South Africa uthi lokho akuvunyelwa kuzobuya kwele Botswana kona ngale kwenye nzani kuyahlupa ukuthi ube isiphephelo okwenzuku lonyaka. So kwenye nzani ilizwe le Botswana lithi aliboni kusiba lesiphepheli ezivela kwa leZimbabwe. So ngokuya kwabo bathi eZimbabwe sokungani sokulungile. So ke ngizwa kuthatha silo mama uCaroline Moyo ecingweni. Mama Caroline Moyo kunjani? Yes, siyaphila kunjani khona pheGoli?
EGoli kuyashisa nje.
Yes, siyathemba lokuthi silethemba lokuthi kuzalunga. Handi isikhathi sangikhona ukuthi kutshise mama.
Isikhathi sangikhona.
Yeah, akutsho lapha sizwa kuthiwa nxa umuntu engenamaphepha aqondileyo khona ngapho ke kwele South Africa. Kanye nelisi ukuthi ahambise abantwana esikolo kuhamba njani?
Engingakutsho ukuthi ngingabona nje abambalwa ukuthi uyakwazi ukuthi thina sisuka sithathe i-advantage singabantu. Ilizwe leSouth Africa lisivumele ukuthi singene kweleSouth Africa ngithi. So bese sithatha i-advantage plus lokwenzakala ekhaya ukuthi ungkhona vele uthola kungala ndlela yokuthi ungathathisa abantwana izincwadi bese sifuna ukuthi vele besingenisa abantwana ezikolweni bengalabo omazisi babo. So engikubonayo ukuthi bona abantu abaningi bese beyenza ama-fake izincwadi ke wabona. So konke abantu umuntu abengakunanzelela ukuthi khona nxa ehambisa umntana wakhe ngencwadi naleyana nxa umntwana esepasile sokuzamhlupha futhi kusasa esefuna ukuthi alungise phela amabizo akhe aweqiniso uyabo.
So abantu bagcina yibo abawonayo yiko kutsho lapho.
Ya labana abazali babawonayo but sometimes nakhona futhi mbe ngithi njoba ilizwe leZimbabwe linjana kungitshele nginje maybe ngisuke labantwana 5 ngingalancwadi zabo and then kuyakwenzakalani behlale kuphela endlini kodwa ukusubona kule ndawo yokuthi uthiwa khona hayi uyamthathisa zona lezi ncwadi zobukopololo ungayekela uyamthathisa ukuthi sithi umntana ahambe esikolo kodwa akulunganga lakho. Kuyabe kungcono ukuthi konkhona umenzela incwadi sibilize iqiniso ekhaya.
So singathi-ke nxa ukhangela khona ngapho khanya baningi kanganani abantu abazela incwadi eziqondileyo ezokuthi abantwana bagcina bengayo esikolo?
Baningi. Baningi sibili kakhulu hayi kancane ngoba uyakwazi ukuthi baningi ngoba ungakhangela lithe njengami nginje angithi le 40 years namhlanje uthola ukuthi konkhona vele angizange ngabalazo izincwadi njengoba uyakwazi ukuthi kwaba lesikhathi lesane se-ground abantu abaningi babengathathiswa izincwadi abadala abashona uke wabona. So bese kusenzakala ukuthi sengivuyile la angilazi incwadi futhi abantwana labo kabalazo vele angeke bebeyalazo
kuhle kuhluphe vele ye
kuhle kuhluphe vele ekuqaliseni kwampana ngesikhathi vele sonsiyana uyabo kanilaba abazali ngoba kumanje athi sithi yakho umsitheli bekutshela ukuthi ubuya lo mamakho awulayi umama kuthi ebuya lo gogo hawu ugogo nizamthatha aphi umama nisithi kangilayi owabulawa ngegugurawundi khatshana khona le then uyabona into yakhona vele isisukele khona le vele ilokhu zeni i-case like.
Yeah, bamba konapo mamoyo ungayikatshana bambe stay on the line, we are going to come back to you. So what Caroline Moyo is saying here is that you know there are serious problems that Zimbabweans are facing in South Africa. She says, you know, in some cases it starts with the parents. Sometimes some parents manufacture documents, but in some other cases it's a question of you know, parents not having the proper documents from home because of the Kukuraundi atrocities. You know what used to happen was, you know, the Kukuraundi guys would go to a village, kill people here and there, and then the parents won't be available to take care of birth certificates for kids. So this becomes a very serious problem for some people.
Arigate ende kuna kola we do. Hello, kola.
Nakasimba,
Arigate. Aiwa, chakasimba. Tumsa oranani uye jemri kupi?
Oh,
aiwa, nasi tukufara tembozo wa kutoko lendu kukwaka mirasi.
Sindiki idade ndapanyaya wakumana zingwa.
Taurei.
Wakumana wafaba nungu nya ya iti. Dopa mpawashika ipa papa saka wambata baka mapati esu zingi. Zawa kumbuka kuti ya wakuda kutifungra hapa wakumana ya wakangati wakizi ya sati waenda kuri. Mara mira arikite iwa wawara.
Ai wa mashoko makukutu. Namba dzavo dzabva dzakatika baba vasiregeti verenge zviri kuzva muri kutaura ipo pano pa Facebook page yedu. Melina ye VOA Shona. Melina Bonio ari kuti zva hanzi zvinhu zvakaoma kunotetema vhi. Give more no miss ngapasari kuti watching you clearly in South Africa ku Johannesburg. Masim Musariri kuti last year November High Court yakati hakuna mwana anorambidzwa kuenda kuchikoro nenyaya yemapepa vari kutaura ivo kuti ku South Africa saka ndo zvimwe zvatiri kutaura nezvazvo. Christian Chibekwesha anza watching you I'm here in Zambia. Uyaipa chirongwa tinzwe kuti ku Zambia uku kwakamira sei. Masim Musariri anzi taiti ngavasiye huori nisha ami anzi dzenguva ino aiwa nemiwo dzenguva ino chokwadi. Medith Makondo ari kuti tiri kukona indiri kuno ku Deep Club mu South Africa bvati ndibate ipa foni. Masi ari kuti makadiko sisimavi aiwa ini kuno ndiri wadi zvangu amene kwamuri ikoko. Izi Chireka ari kuti I'm watching you, I'm here in New Zealand, we are getting you loud and clear, thank you very much. So we want to hear how things are in New Zealand. Muri kutarisana nezvipi nekuti tinoziva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana zvinowanikwa zvichitarisana nematambudziko kana zvamuri kuitawo zvakanaka nekuti hasi matambudziko chete atinoda kutaura ipo pano. Kana muine zvamuri kuita kwamuri ikoko muri kunze kwenyika zviri kufamba uyai pano titaurirane.
Yes, no baba Umsunduzwa Ndlovu uti baba Dube ngicela umfonele. Yes, yakufonela mfowethu sizazama ukuthi sikudinge khona ngapho. Kuzobuya ke uSteven Kumbuzi balaba uti njalo umsakazweni siyaphila kakhulu njalo lo Joram Nyati uti njani umsakazi wami ngikubukele ngiseBotswana. Ngabalekela indlala komrikidwa. Siyawazi abanye bathezi babo komrikidwa. Kuzobuya ke uDias Ncube kaSidambe uti salibonani baba Dube. Sibuyele njalo kunkosazana Moyo lapha sikhuluma ke ngoCaroline sikhuluma lo Caroline Moyo. Mamoyo lokhu sekhona ecingweni?
Ngikhona baba Dube.
Ye, nxa sukhangela ke Mamoyo njengoba ukuthilo sibula ukuchaya lapho ukuthi abanye benu lihlutshwa ngokuthi livele alila incwadi ama documents wona lawa afunakalayo kuna ngapho ke kwele South Africa. Manje kuyaphetha ngani njengoba ele South Africa liyabe lifuna ukuthi libone phela ukuthi hayi lapha ama documents ame kanje kanje asuze icine liqotshwe khona ngapho licine abantwana besala kwele South Africa.
Inkinga phela leyo uyakwazi. Hayi inkinga yona leyo ungunga ukuthi khona randi akunjele baba Dube njoba khathesi kunje i-passport ngezwa angani sikubo 4000 rand. Kambe ungakhangela lapha eSouth Africa i-passport yeSouth Africa i-a 10 years yona le efana layo nale esiyithathayo thina ngale i-400 rand andi kodwa ngale it's 4000 rand. Ngiyithatha ngapi mina 4000 rand ngisehluleka nje lokuthi ngidle ngibhadale irent. Okunye shwa uyakwazi ukuthi abakhokheli bethu kumbe ngithi ngangikwazi ukuthi ngingakubiza ngithi njani opresident bona balaba abaphethe ilizwe shwa akabacabangele abantu ababavotelayo anti bavotelwa anti bathi bavotelwa ingathi abavotelwa kangithi mina bathi bona bavotelwa ngabantu angithi
kunjalo.
So nxa bavotelwa ngabantu yini abayenzela abantu ekhombisa ukuthi khona khona ngempela ngempela ilizwe bayakwazi ukuliphatha sho abantu badubeka shuwa.
Hayi siyakuzwa kakhulu sicela ubambe khonapho ungayikatshana ntombazana. So ke that is Caroline Moyo, she's saying that maybe the government should, in fact the government should help people you know, who are facing all these problems.
Mm-hmm.
Because, you know, without birth certificates, without passports and all these kind of things, children won't go to school. So mm-hmm. she says that's a problem.
I was the gate story of Mukola Vido. Hello, caller.
Hello, Magadi.
I want to what it took out and I knew you as a Murukupi.
Ndinonzi Tendai Mogeni, ndinonzi kuno kuBotswana.
KuBotswana kwakamira sei uko kuBotswana?
Vanhu vari kubatwa chibhadhatwa mari ma300.
Mhm.
Kana wabatwa nemapurisa.
Vari kuzvifambisa sei? Vanenge vachitsvaga
chii? Kana usina mapepa vanongokutora voenda newe, unosvika wokubva kubvarira wobva vati tipei mari 300 then wobva wanyorerwa receipt yemapurisa kuti wabhadhara 300 wobva wakuregedza.
Mhm. Vanhu vari kuwanikwa vachigariswa musungwa kwenguva yakareba sei?
Kana uchingori naye unotobvisa the same day iroro watobvisa ndo the same day raunongobva wabudiswa. Asi kana usinawo vanogona kudhepotwa zvangu ngandinei nienda ida kumbotaurawo zvangu kuenda kambosangana naye ndiri munongobotswana.
Taura ako.
Nyaya iri kuwa ndeyekuti ndakabva munongobotswana ndichida kuenda kunodzinza passport rangu ndichida kunodzinza passport rangu pa immigration officer kubva kuzimbabwe kuti ndiuye kunoko. So ndakabva tabatwa nemasoja paroads. So tabatwa kudaro tobva tanovharirwa kuimmigration officer yemunongobotswana. Tavharirwa kudaro tobva tatirirwa takabva tanzi tangai tipei mari vane mapasipoti yangu kusina pasipoti tiri kuda 1000. Pataitaiwa hatina. Orait kwanzi orait yanobvisa ma300 bcause kana une 300 unogona kubuda kuno kubhedhara yeBotswana wobva waenda kuSeaside vanobva kupa receipt. So inini ndandisingori nemari yekuti ndiite sei ndidzoke kuno kuBotswana sekuti ndaida ngunofuna zvangu mazuva pabhodha. Pasipoti yangu ndaandinayo but yanga yakadzinga kuZimbabwe sekuti ndakakanganwa pasipoti yangu kuZimbabwe saka ndakarigirwa neumwewo munhu akabva kuZimbabwe ndobva andirigira pasipoti yangu. So ndaida mazuva nokuti ndaida kuti nditorewo pemiti ndishande zvakanaka ndiri muBotswana. So nyaya yakazonisa ndekuti patakabata nemasoja takabva tavharirwa. Ndichi tavharirwa takandogara kwenguva yakati rebei takapenda the whole day tirimo. Tizoona kuti kumazuva rovira kumanheru takabva tanzi munhu wese akasechwa. Taisechwa nemadzimai vachiti kusecha kudaro nemabhura anotokubvura otokubvisa even yanga wakapfeka mapindi dai mapindi mahonda yamana achi masinitaita yayo zvinotobviswa motosechwa nevakadzi veimmigration pana immigration officer wemunongobotswana aitorova madzimai kuti inini ndakarohwa neumwe mukadzi akarohwa zvingaiti kungosiiwa tim pasipoti tie mari usina kana mari kunonzi tie mari.
Saka pasendai mungati wori here kana kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitika zvamakaitwa izvi?
Inini ndinofekuti havana kubata zvakanaka nokuti handisi ingava mhosva here kuti munhu aende kunotura hake mazuva akachidzoka achifamba zviri pamutemo.
Saka makakwanisa here kuenda kunoripota kana kumapurisa kana kuti?
Hatina hedu kungwanisa kuripota kana panguva iyoyo takanga tiri tichita kuti tisina kana mari. Saka tisina mari kudaro takabva taterwa mari saka ita zvekutotorerwa nedzemabhazi tisara tisina kana mari takazobudiswa usiku. Takabuda usiku kumapasi 10 zvemanheru nobva tabudiswa kuseri kwegedhe tikarara pagedhe takawanda tidzipi remazimbabwe takawanda kudaro. Makuseni takazomuka kumafoni bva taenda kupi kuSeaside. Taenda kuSeaside ikoko takasikowa kwakune masezi anga ari kuri ikoko vangotinzwisa vanobva tatiwana vanobva takazobuda ndobvasaka ndakazobudawo nechimwe chidzipi chemadzimai nevamwe varume ndobva tangotaurawo nema tichakatirwa mapasipoti. Pasipoti rangu inini zvo zvakatodzinzwa kuti dipacha ndakadzinzwa dipacha papasipoti rangu handinazokwanisa kutora mazuva andandichida.
Saka kana manzi dipacha zvinorevei manje?
Ma?
Kana makadhindirwa kunzi dipacha zvinorevei?
Dipacha yangu inozobhadhira 1000.
Pamusoro ipapo?
Handiiyezvi zvinobva ndatodzokerwa kuzimba izvari kunzwe kuzimbazvo handii. Kuti takazongopindawo zvezvokutoojambazve ichimhanyira kubva kuno kubasa.
Aiwa.
Izvo zviri pano pabasa. So ndozama kuti tikaona zvemukana ndobva ndadzokera kupi. Ndozama kuti zvimbazvo ndondodzingiwa kubva ndobva ndadzoka ndobhadhira 1000 yavo ndobva ndadii hangu. Ndozama kuti ndandizvipiwa mazuva akati chama chaiwa handazii.
Aiwa, hii nyenyu ya kawo.
Ngai timu Botswana la mali ke kino so Botswana wo cha jindo ya roma dimai. Achinguru dza zvakanyanya zviri zvakashinguru pasi kumasi.
Aiwa pana sisimelina Boni vari kuti tanika tetema aviam here in Botswana saka vari kunzwisisa zvamuri kutaura. Saka dai mai wana mukana wokutaura nehurumende maiti chii? Shuro yenyu ndeye chii chizvarwa cheZimbabwe?
Shuro yangu ndeye kuti mwana weZimbabwe ngaakoshese vedu venyu kuti tiri vana takazvarwa munyika yedu asi tiri kusafa nyika dzevamwe patinamuse kuti tingadai vatigadzisawo nyika yedu tichandauti munyika dzeduwo. Kuti tirerukirewo tigone kusapotawo vabereki vedu nokuti hezvi vabereki vedu vakutambudzika. Tinozama kuti tivabatsirewo nehama dzedu nevana vedu vanai kure zvizvi mwana wangu ari kuchikoro ati ari kuZimbabwe bati ari kungoenda once bandikuzama ndandogona napa kuti aende kuchikoro. Asi basi vana vabereki vangu soni zvatiri kushuvira izvozvo kuti dai Mwari dai vangotibatsira kuti vakoshese mwana weZimbabwe. Mwana weZimbabwe ngaakoshe nokuti mwana wevhu wakazarwa munyika yeZimbabwe zvinotirwadza kuti tigare kunze kwenyika zvatakaita izvi. Tinobatwa sezvizvi zvinorwadza vedu.
Aiwa tinotenda sisitendai munodzoka zvakare mangwana tinenge tine chirongwa chemadzimai atonyatsoenderera mberi chikurukura zvamuri kusangana nazvo ikoko. Bye-bye. Gibbs, very emotional there. We have a caller, Tendai, who's in Botswana, so she's retelling her ordeal. She says that she had gone to get, you know, extra days stamped in her passport, but she was really manhandled by some women, actually. It's Botswana immigration officers who were demanding money from her, and they really, you know, she felt very violated. But she's saying her wish is that the government makes a plan so that, you know, the situation in Zimbabwe gets better and people can go back home. Because she says she has a child who goes to school in Zimbabwe, but right now, with the current situation at schools, she's upset because the child only goes maybe once a week.
Very tough story there. So, start with Baba Umsundu Zandlovu, Okona Lapekumweni. Baba Ndlovu, unga uchona jani?
Unga uchona mstakiru unjani na buu.
Siya pila kulu, unga api kwa napoke wele South Africa.
Aya South Africa kuru haidi kutumku.
Ye, akusitele ukuthi wena konapho ke abantwana bamenjani ngasikhangeleze mfundo njalo lokuthi abanye abadabuka wena eZimbabwe abantwana bayelelwa yini ukuthi baye esikolo.
Mr. Dube, mina la ofunda khona owami umntwana bendakubona lokho mhlawumbe ukukhulunywa bani mhlawumbe kuyenzeka kwezinye izikolo kodwa lapha eduze kwami bendakubona lokho Dube. Funda lela ngingi njengayizwa
yena. Yes, singathi akuza kudibana labanye abazali abathi babhekane lakhona.
Ayi, ngabe ngikambamanga Dube, ngakaze ngidibane nakho, angikaze ngibone impela. Okunye ngathi phela Dube ilizwe nelizwe nalo lilawo umthetho njenga singakubeka lakhona eZimbabwe ngibona ngathi umntwana angeke akwazi ukungena ugrade 1 ngela ibirth certificate. Kodwa ke kathi kungani ukuthi thina kufanele ukuthi la South Africa sifuna ukufaka abantu abethu ibirth certificate engenayo. Kwesinye isandla maybe mabe kuyenza ama South Africa, kwesinye isandla ba right, kwesinye isandla ba wrong. South Africa elilizwe elinenkululeko leyo thina singazange sayithola eZimbabwe sayincitshwayo. Kodwa abanye abafundi bafundisela abantwana njengamanje iyafundisela abantu bethu sihleli nabo eduze abantu bethu bafunda but siyakwazi ukuthi umntwana mayenze i-grade 1 kufanele abe le-birth certificate. Why is that? Kufanele manje ngikhaya manje ukuthi umntwana amenze nawo i-birth engenayo. Yikho umuntu kwesinye isandla ba-right, kwesinye isandla sizowabona be-wrong. Noma niyazwakala Dube.
Hhayi, uyazwakala sibili. Sike sithi phecelezi siyefika kule Botswana kanye ngani uhulumende wangale kwele Botswana uzesithi kaboni kusiba leziphephelo ezivela kwele Zimbabwe ngokukhuluma kwabo bathi kwele Zimbabwe ngani sokulungile ngakho ke abasoze bethathe abanye abantu labo kuthiwa ama-refugees kumbe ngithi iziphephelo njalo lokuthi avumele ukuthi abanye abangafuniyo ukuthi babuyele eZimbabwe bayiziphephelo baye kwamanye amazwe kukhanya ngazani khonokho kuyahlupha lakho ungathinde ngakhonokho.
Yikho kusho Dube ukuthi ilizwe nelizwe linawo umthetho walo eliwusebenzisayo. IBotswana yona iyibona ngelinye ilizwe, thina libona ngelinye ilizwe, kodwa eZimbabwe akukabi right abaya shule kabona la uwe mamabutu ana abiliti veda ambisana la bomnanga kwa baboni place i problem nisezi mkona pata unjenje kuhi government ya sezi mbapo sensa si shupe lega njena si hambe kala yonke lenda o lena ya shayo kenza yonke lenda o lena kuhi government ya sezi mbapo asi kutu siya tanu kitabanta wetu bafunde elize nilinga shule lao mabanjenga manje bayafunda sometimes there's a school and abanye abantwana begcine besazi ukuthi umntwana uzalwa umuntu obuya eZimbabwe bagcina futhi abantwana sebeshukumeza nabona esikolweni bebizana ukuthi mntwana kwekore nomntwana wakhe umuntu oyenza le nto le kwi-government waseZimbabwe uyangizwa ke Dube yiyo le inkinga esidibana nayo thina lana e-South Africa oral
hayi siyakuzwa kakhulu
yona inkinga esidibana nayo
yes bonga kakhulu Ndlovu ungathelela kusasa mfowethu I think mainly what he said was that, you know, this insinuation that all is well in Zimbabwe may not be necessarily true. So he says people have got some valid reasons why they don't want to go back to Zimbabwe. And one of them is that the democratic space isn't that much open. So he says there's need to actually deepen democracy in Zimbabwe. There's need to, you know, widen democracy in the country and all those kind of things that can help people to grow as a people, you know.
Tiri kuverenga Jeffrey Liwayo anzi, guys, makachena. Tetemavi, namkoma Dube, titumire yo suitu izo. Zaka naka chaizo, so you are getting very highly recommended.
I think
for your suit.
I think my suit is, I haven't put it on yet.
Yes, well, it's being highly recommended here. Yeah. Bekimpilo Nube, I'm watching you, I'm here in South Africa. Alois Mujingi, adapter, anzi ndifondere Jeffrey Luwayo, anzi ndaka kubata ibozha, ndruku kubata ibozha, ndripano pa Cape Town. Taurai mukande, anzi alosis mavi, ndinotenda nechirongwa chenyu, ndiriku kunzwai, ndirikuno ku Christiana ku Northern Cape Town. Muno mu South Africa boa jaya guru anzi pachirwere iche, asi ndiriku nzwa tipana caller speaker, so we'll take the caller speaker. Yeah. Hello, caller. Hello, caller. Chitaura nanu yeswe, muri kupi?
Hello.
Yes, hello. Chitaura nanu yeswe, muri kupi? Hello, caller.
Hello.
Chukukunzwa, itaura iti nzwe.
Hello.
Caller, chukukunzwa, itaura iti nzwe. Taura iti nzwe, tukukunzwa hii, muri loud and clear kuno kundiani uye zemur kupi.
Ok, ndonzi tokumo magoto rendri kota sita ku Johannesburg.
Taura iti nzwe. You are lying. Taura iti nzwe, ngo taura hii 1 minute, tinzwe.
No, I think we
Mairana ni
Nema nesha muri kusangana nazvo ikoko ku South Africa. Muri pa delay but taurai imongoro wacho.
Oh. All right. My challenge is that tiri kusangana nawo kuno kune munguva mabasa janenge achineta and I think it's rather much underrated saka upenyu hwavo unenge huchitorwadza zvingoti dai zvinhu zvanaka kumushata dhokera yatanogara kumusha.
Muri kubata mabasa api ikoko uyezve zvii zvamungada kuona hurumende yeZimbabwe ichiita kuti zvinhu zvigadzirike?
Kuno kutoshanda tiri muconstruction saka mugona kusvikirwa nemapurisa aita madhokumendi mapasipot ane mapemit apaisi tenge tisina kana rerimwe divi techitiodai hurumende yedu yawirirana nekwanisa kutoreka vasina mapemit vakwanisa kugendera muridzavo.
Kunyaya iri kutaurwa yekuti bazi rezvedzidzo riri kuti vana kunyangwe venyu imimi musina mapemiti vaakubvumidzwa kuenda kuzvikoro, muri kuitambirawo sei imomo muSouth Africa?
Vamwe vari kutambirwa kwa havasi kutambirwawo zvinoenderana nekuti provhinzi yauri inenge yakamira sei. Saka vachitamba vachiwanda mapasipoti ane mastadi pemiti, vamwe vari kungotora kwavana vasina mapepa akakwana.
Aiwa, tinotenda chaizvo hanzvadzi, tanyatsokunzwai kunyange efoni yenyu yamboda kunetsa, muve nezuva rakanaka.
right, not then.
Mm-hmm. Yeah. Our caller, Dame Makuture, is actually saying that he is in South Africa. He works in the construction industry, but he literally is admitting that he doesn't have papers. So he says all the time they have people that are coming in, the police are coming in to check on their paperwork. But he believes that if things are, you know, better in Zimbabwe, he would like to go back.
I still remember many Malawians, many Zambians, many Mozambicans and other people. They used to really come to go to Zimbabwe, you know. Now it's the other way around.
Yes.
So okay, yes, one is Loba Bala Pekwane, what's one to Sloba Nekwane Kunjani?
Yeah,
Kunjani Kuna Peputan.
I would done a woman and then to the uncle of the Venzi, nay.
Bali Nanga, I live before it.
Kono, enjoy Silabantua, and I was Baza, Lelecona, Pomaj, which is up, and his colour and so finished Timmy Kia, could Timmy Jim to our nay.
Grasshopper.
Eh.
Manjil Kunasens, I'll get Owen Kuna.
Manju
Zaineli Zaini Mfondi.
Uza, mkutu mpe njanko ni atu kukuti wambi.
Ungavelo suga kwa napo wenu ula ipe mitikotu?
Ipe mitangila.
Po manju nga suga, awasazu beku fimbe, e mngaleni?
Ipasport yengi la.
Ipasport ulayo?
Eh.
Oh, okay, ya tindwa tindwa, sivili kuti, panga kufumeli tu ubuyele kaya, upindu pendu. Hey, manja, mtu anu,
mtu
anu, manja, ufisi uti nga kwenzi wani, ngakungota palolo. E, embassy, kutu auza ukambe, uza mgu ya telu nga tukumbe, ito zija?
Anga zi ukambe, kutangwa, kutu kuna ngali wa ngeta njani wani.
Kunga hapu, se, haberu nkumbe, ngapu kwa nkwani?
Francistown.
Singa zimfoe tu, kutu zambuwa fonela uzu kuti baka kungata ngani. Ngo bangezwa, ngekezwa ke omele ilizwe le Zimbabwe kuna hali Botswana. Siti baza pumapuma njiba pumichumo, balisa bantu, entwene zinjalo, kutu angila kiniso, lo kutu watkina ngani konoku. So ke, uba fonele uzu kutu batini, ngae watkina utola kuna ngapo, kulo kuti uye kwele Zimbabwe. Hai posala ke elokuqina Owen posala ukuqina baba
Mina ukuqina ukuthi emfiti lohulumende weZimbabwe la yabone izinto ezenzakala kwamanye amazwe ayenze izinto zibelula lama passport ayethise nje basizele babo mnangazi.
So kona pa sikhuluma awula permit awulani vele uyasebenzela kodwa
sebenza nje kona usebenza sibale.
So usebenza ngapha eplazini kumbe ngapi?
Hathi nazo construction.
Oi construction siyabona. So usebenza labantu ama Chinese yo akukona kona
ama
aba vele China yibo usebenza lawo.
Hayi abatwana nje abanika zeli zakwada nje sibasebenze la sihamba sisancede.
Hayi siyabonga kakhulu Owen ungathina nokusasa baba.
Eh lami ngiyabonga ukuthi namthandazela asikinde.
Okay, thank you so much Sibongile baba.
Eh
so that is Owen is in Francistown in Botswana. So he's saying that he doesn't have a permit. You know, his children don't have any kind of you know, certificates and anything to show that they are supposed to be living in Botswana. So the children are not going to school. So he's deciding to go back to Harare. But he says his dilemma is, if he crosses the border to Zimbabwe, he won't come back. So he says that's a big problem.
I think he's on the same boat with the other caller from South Africa.
Yes.
So
what it is, Kulo Munyu Baba. Usekungwe lapha okwele South Africa. Mfowethu kunjani ucingo lapho?
Hayi ngiyaphila futhi njani.
Yeah, ngithetha lobani?
Uthetha lo Jesu ingoba Dlamini.
Yeah, akutsho ke Dlamini ukuthi unjani khona.
Hayi lapha ku-right futhi, ku-right.
Ye ungabuang kona kona. Use Joburg.
Use Joburg.
Kunjani Joburg? Use Hillbrow kumbe ngapi?
Ah, in the Bethlehem.
Oh, okay. Phela sizwe kutwa ke kulokungani kulokugijimisana ukuthi ze at this loop. Kutwa i deep slot, yeah. Ungani abantu bathole
senze. Yeah. Yeah, bekunjalo emalangeni bot, bekunjalo.
Yeah, akusitheleke ngemfundo yabantwana kona bo kume njani?
Imfundo yabantwana besikole.
Yeah, kunjalo.
Yeah,
you know, you're right, but I'm thinking so it's good. I want to know
about my paper. I want to know about especially that in the sphere and I was a little cold. So I want to know
about this. I look on Apple in South
Africa. Yeah, I'm out to an Zala paper. You know, this woman is going to. Aha, when you mentioned what? I go back to the thinking I end there with him, not to a car, and I
So singathi ngokuya kwezinto konapho uzwa kuthiwa baningi kanganani abantu abangela ma-permits abangela ama-documents ukwenzela ukuthi abantwana baye esikolo.
Eyi, baningi kakhulu abantu, baningi kakhulu basuka bebaningi kakhulu abantu beningasho ngithi almost vele 99% la ezilana azilawo ama-paper azilathola ama-permits kunzima kusuke kwenzile
pho manje bagcina besenzani fowethu. Oh,
So, okay, I
say one about. Yeah, so that is Mr. Dlamini is in South Africa. He's saying that, you know, there is a prevalence of this issue of young, of children not going to school because of this problem of documents. So he says, especially those kids that were born in South Africa, and parents don't have the proper documents. So he says this is very problematic.
Aha, zasanchewo pano pa Facebook page yedu ye VOA shona tinokuchingamidzai. Ari kuti ye team boards tiri pama 1 kuchengetwa nedenga chete. Pane zvakare Joseph Gororo ari kuti havasi vose vari kutambirwa vana kuzvikoro muSouth Africa. Asi kumwe vari kubvuma, kumwe vari kuramba vachiti uya ine mapepa. Kudzaisa Marita ari kuti makachena, ha? He, makachena kunge mapete. Melina Bonio ari kuti ichokwadi zvanga zvikutaurwa namai vaivai zvekuti vanhu vari kushungurudzwa kana vachinge vaenda kuimmigration kuBotswana. Ari kuti iye zvataurwa namai vaivai ichokwadi uye zvari kuvatsigira. Boaz Jayaguru ari kuti ichokwadi hanzi kungova neoverstay ye ichete wakusobhadhara 1000 even une 5 days chete. Saka vari kuti mama vaiva uye vari kutaura zviri kuitika kuBotswana vanga vari kureva chokwadi vachitaura ivo kuti vakabhadhariswa marineta 1000 vakazojamba bhodha vachidzokera kuZimbabwe uyezve vari kutarisira kuti vachajambazve vachidzokera vakajamba vachienda kuBotswana vachajamba zvakare vachienda kuZimbabwe vozodzoka vachibhadhara 1000 iye iri kudiwa kuBotswana. Saka ndozvekutaurwa nevari pano uyezve munoziva zvekuita kana muchinge mapinda muchirongwa. Ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti kana pane vamwe vanenge vakwanisa kunge tichikufonerai munonzwikwa nehama neshamwari dzenyu. Saka kune avo vari pano parizvino nasa tiri kutarisa isu zviri kuitika kwamuri kugara ikoko kwamuri kushava kungave kuri kuMozambique. Tiri kuona pane vamwe vari kunyora vari kuZambia, vamwe kuMalawi kwatakaona Gibbs. Actually Malawi, we were hoping to have someone from Malawi to tell us about this ruling that we just saw. What's your view on that before you take Caroline?
You know, it's a ruling one of its kind. You know, it's like the second in Africa, you know, to happen. So in a way, I think that shows the strength of some democratic institutions in Malawi, especially the judiciary.
Yes.
If you've got a strong judiciary, a strong executive, and a strong legislature, then you are very good with that.
So I hear there's a caller. I'm not sure.
Up, what says with Slovan? It's going to Slovan, Kunjan Foyt. Hello, Kunjani?
Taurai teens. Kwe, tukusaura nani uyezwe muri kupi?
Ya,
magari zengi zima fe. Ah, zima fe, very right. Tukusaura nemi muri kupi anjwazi, muna itwani.
Ndi eneno South Africa.
Ehe, kwa kamera sei ku South Africa uko.
Ah, South Africa kungo chingo.
Mhm. Taurai tinzwe zvii zvamuri kusangana nazvo ikoko.
Ah, ugaro wacho uri kunoga, ah, ndewa ndewa gonzo na tipicha iyi.
Ehe. Muri kubata mabasa api ikoko uye zvemuri kuona sei zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo yemusouth Africa zvekuti vana vaakuzobvumidzwa kutorwa kuzvikoro kunyange vasina mapepa eimomo.
Hai mababa apo kuti vanhu vese vave nemapepa avo pane pasakuba kuti munhu wese ave nemapepa bati mabatiro yavo vanhuvo musouth Africa especially kana vari muforeign aka haa hazvina kutombomira.
Mhm. Saka imi muri kubata mabasa api ikoko? Ehe. Muri kukwanisa here kuchengeta mhuri kudzimba kuZimbabwe? Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii tisati tati muende zvenyu?
Hurumende yamunangadza zvayo yapindidzana. Kudzidza takatotiwo dzidzewo zvekungano zvekuti hataifanira kuzoshanda mabasa atiri kushanda edu takaatiri kwedu kumhesedu because hatina handisi muridofora kanyanya sire zvekuti ekuzoisewo ndakatiara mudeno kuzidzo muri kunokupandiriyokuteka pasango pekutiikatobatikaizozvika ndekofa zvikaperera.
Kwamuri kugara izvezvi muri kugara kusango?
Kuemera kwacho kwapandiri kushanda kwaita kasetimbo kushango izvezvi zvekuti
tine urombo hanzvadzi asi tinongoti dai zvinhu zvagadzirika kumusha mawanikwa muchibatawo zvinhu.
Uye anoti munangagwa wezvai ngaatongobva hake bhikozi haasi kutanisa izvozvo ndiri mamamwe magurupu andozva ndiri kuzva zvizvanzi tinizviyasiriona.
Aiwa tinotenda hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
I think the his line there is dead now.
Yeah, but he has a very harrowing story. He says he's a security guard, but he's working in the middle of nowhere. He says if anything happened to him, nobody would even know that he died. So he's saying he wishes that the government could do something. The government of Mr. Emmerson Mnangagwa needs to fix things at home so he and other people can return.
And Zimbabweans in South Africa tomorrow, marvelous, are holding a crucial meeting. It's called the Zimbabwe Community in South Africa Anti-Crime Summit. So it's going to be held in the Hillbrow Brethren in Christ Church. So they're talking about some Zimbabweans who are alleged to be, perpetrating some crimes in that country. So there's a lot that is going on. So and they're urging people to go and attend the meeting. So kunjalo ke abantu bakwele Zimbabwe bacela ukuthi bahambe emhlanganweni oqakathekileyo kusasa ozaugoqwe iZimbabwe Community in South Africa kuthiwa yi-Anti-Crime Summit. I-summit phela umhlangano omkhulu kakhulu. Sathe ke uCaroline Moyo simvalelise khonapha ecingweni. Caroline Moyo usakhona kumba wakho ecingweni?
Ngisasekhona.
Ye, phosele ukugcina mama 1 minute kuphela uqede khona vale uhlelo lwethu.
Hayi mina bakithi ngithi vele mina ngikhathele kahle ngalaba abantu abasiphethe khonale. Hayi abasiyekele mina njengami ngikhala nje ngokuthi kabayiyekele ukuthi khona angithi sebehlulekile ukubusa ilizwe leliyana lilonke belibiza ngokuthi yiZimbabwe. Kabasiyekele thina abakomthwakazi sizithathele okwethu labo bethathe okwabo usho ukuthi behluleke ukubusa the whole country liyana nxa sechaye i-restoration kwabuyela kulokho kwakukhona mhlawumbe bengayenelisa ukuthi balibuse labo ilizwe eleZimbabwe ngoba thina vele saphosteke ukungena lapha kathesi sesithwala nzima ukubizwa nje emazweni wonke njengokuyezwa iBotswana isafuni bantu ngapha iSouth Africa la
isikhathi ukuvele
iSouth Africa neZimbabwe.
Isikhathi mamoyo sesiphelele from here. Sorry, we're out of time. Right. We have to leave it here. We thank our guest this evening, Caroline Moyo, and all those who called today and participated in this program. Sending off is Kips Dube in Washington, D.C. We are in a new studio, and maybe people will see that.
I don't know. Yes, and bye-bye, I want to say a special thank you to Melina Baniyo Arkuti, and before we will call you tomorrow on the Women's Roundtable. I'm Marvelous Nchananya, who is saying, let's meet on, let's talk and get to good grade tomorrow. You have a very good evening.